Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 31, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvakabuda musarudzo dzanezuro zvayo kutanga kuziviswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo veEuropean Union vanoti vakaona sekunge sarudzo dzemuZimbabwe dzange dzisina kurongeka. Mumwe mudzimai ofenda ari muraini rokuvhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Kuverengwa kwemavhoti panzvimbo dzokuvhotera pakatanga nezuro manheru uye kuri kuenderera mberi kusvika mavhoti ose averengwa. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rine muzinda mukuru muHarare weInternational Conference Center kana kuti HICC uko kune mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri. Wakadini Jonga?
Ndakasimba Tanonoka, kwakadii kuWashington?
Aiwa, tiri nani, ndimi muri mukati menyaya dzakawanda idzi. Mukatiudza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Pari zvino zvinhu muHarare munzvimbo dzandasvika hapana chati chambobuda chinooneka. Ndamuka ndasvika paHarare International Conference Center paHICC panoi paZek Command Center, ndasvikapo na 4 mangwanani, panga pasina chinhu kusvika ndazobvapo na 5:30. Vanga vasati vatanga ndichibvunza vashandi kuti vanotarisira kunge vachivhura rii nguva iyi kana kuti rini. Vese vanga vasina kana ruzivo rwavari kutaura, vanga varipo vacho vanga vachingoti havazivi kuti vanovhura nguvai. Ndikabvapo ndikaenda pane imwe polling station yepagehoza hai muno muHarare. Ndasvikapo vachitaurawo kuti havasati vapedza zvavanga vachiita zvokuverenga mavhoti. Vachiti kana vapedza vanozoenda paQueen Elizabeth High School kuti maresults iya angonoongororwa kana kuverifaiwa. Vasati vaposta, vachiti vanotozoposta kwapera awa imwe chete. Vakanditi ndiende kuchikoro chinonzi Roosevelt kunowe ndiko paHarare Central Constituency Command Center, Command Center yeHarare. Ndo pandiriye zvino vari kutiwa havasati vaya nemaresults havasati auya kubva kuma polling station. Saka pange pari kunonokwa zvekuti kuti maresults anga achisvika munzvimbo idzodzi dzanonoka.
Ko kuHICC vashandi veZek vanga vasiko here kana kuti vanotoita zvokuzouya paye?
Ndofunga vanotozouya nokuti nzvimbo dzacho dzese dzeZek dzanga dzakakiva. Vanga vangoripo ndevechipurisa nevamwe vanga vaine mabheji akanzi ZEK, ndofungawo ndevesecurity. Ndo vana achibvunza asi vanga vasina ruzivo zvokuti vanga vachitarisira kuti dzimwe nguva kana pachizovhurwa dzinenge dzitori kuma7 kuseni.
Nokuti tinoona pamasocial media, paFacebook, paTwitter, mifananidzo yezvapostiwa panze penzvimbo dzokuvhotera kune nzvimbo dzakawanda dzakati siyane-siyane. Ikokoko kwambova nerinyore kupi here? Kwambova namahunahuna ekuti chii chinombogona kuva chakaitika pane dzimwe nzvimbo?
Mune nzvimbo dzandafamba ndozvandotsanangura kuti vanga vachiti havasati vaposta. Asi ndambotaura nemumwe mutori wedu wenhau ari kumufa kwose anga achitaura kuti vaposta pane imwe nzvimbo yaasvika. Kuto mune dzimwe nzvimbo ndofunga kuHarare West ndambonzwa kuti vanenge vanga vaposta. Asi zvinhu zvacho zvinenge zviri kuti nonokei nokuti vanofanira kunge vachiposta mafomu anonzi maV11 avanenge vachizoisa anenge achiratidza kuti uyu ndiana aita chii chaawana. Saka iwaya mafomu ndo avanga vasati vaita. Ndofunga kuverenga ndo kuri kuti nonokei sezvandatsanangura kuti pandasvika pagehozai vanga vachiti vakuda kupedza kuverenga wozoenda nawo paQueen Elizabeth hai kuti anoverifaiwa wozodzoka voposta. Ipanguva iyoyo vachibva vazotumira futi maresults iwayo kuRoosevelt hai kunowe ndiko kune command center yavo yemuHarare.
Tichaedza kudzoka kwa uri jonga munguwe atinenge tiri pano kuti tinzwe kana pane zvimwe zvinenge zvabuda zvinenge zvakuitika mugotitauriravo.
Aiwa ndizvozvo. Iye zvino izvi ndiri paHarare Central Constituency Harmonized Election 2018 Command Center inove iyo paRoosevelt Girls High muHarare. Ndo pananda kusvika ndo panofanira kunge pachisvika maresults kana zviri kubuda kubva mumapolling station akasiyana siyana ari muHarare zvinofanira kunge zvichisvika pano, asi vari kuti havasati vatanga kusvikambira.
Tinotenda Jonga. Uyo anga ari mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri ange ari parunhare muHarare. Mutemo wesarudzo unoti ZEC inosungirwa kutaurira vanhu zvinenge zvabuda musarudzo mazuva mashanu kubva paitwa sarudzo asati apera. Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau nezuro Manheru, sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vakati kuverengwa kwemavhoti kwakatanga zvakanaka uye vari kutarisira kuti kuenderere mberi murunyararo. Amai Chigumba vakazivisawo kuti kune mudzimai mumwe chete akafenda akafa pamutsetse wokuvhota kuMatebeleland. Vakayambirazve kuti hakuna munhu ane mvumo yokutaura zvichabuda musarudzo kunze kweZEC.
All stakeholders are reminded to desist from announcing results as this is the prerogative of the commission only. Tinoda kutenda munhu yeZimbabwe matiratidza kuti Zimbabwe inyika yemadzitateguru yakazvarwa nemoto wechimurenga ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Mukuziya nezvekuverengwa kwemavhoti nezvinotarisirwa, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo.
Pano nepano pane vanenge vachingonyuitawo kuti vari kupedza nguva yakati kuti vakamirira mudzara, nokuti process yacho inenge yatisiyanei neya 2013 checking system yacho. Asi maonero angu inini, mapindiro andaita mudzara kuseni nenguva yandazobuda zvanga zvichingoita zvakangomira zvakanakawo. Ndangotenderawo munharaunda yedu vanhu vachingotaurawo vachiti gwendo guno ndofunga tiri kunyatsovhota mavhotero atiri kuda, and kana tichibiridzirwa zvichatonetsa nokuti vanhu vazhinji vari kungotaura vachiti hatavhota patinoda. Ndisingaziviwo kuti kumaruva kwakamira sei, asi mumadhorobha vanhu vaya havasi kunyanya kugunun'una nokuti mitsara yange achifamba zvakanaka.
Ndikatarisawo kuti zvazvadai zvanga zvichinzi 7 kana dzachaya nhasi Manheru kuvhota kwapera, vanhu vochitarisira kuti zvii zvakuitika kubva ipapo kuenda kumberi.
Ichokwadi, nzvimbo dzandati dzandasvika dzakati wandei pazosvika 7 vanhu vanga vatoita vashoma, zvichireva kuti pachingovharwa nyaya dzokuti vange vachireconcila mapepa atashandisa kuvhota nemanumbers nemaserial numbers ari mumastab dzinenge dzatotanga, nokuti sevanhu vamaagents acho vanomirira mapoka sevanhu vatanga kutarisa manumbers acho vanhu vasati vatanga kuvhota, panofanga kuti vange vaakupruvha kuti manumber emapepa abvarurwa neasara mumastabs anopindirana, uye manumbers anga achinzi ari mumpolling station acho ari kupindurana. Vabva ipapo apa ndo pavanozotanga manje kuti vange vachiverenga kuti irindirani. Sokonwa kwangu handioni kuti maresults emaward mapolling station chavo chavo achakwanisa kuti abude 12 kana kuti 1 AM dzisati dzachaya.
Ipo pamutemo zvinenge zvichifanirwa kunzi zvitore nguva yakareba zvakadini zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa nyika.
Mutemo nengu wakanyorwa, asi zviro zvoenda nokuti magonero embasa akamira sei. Asi chaizvo maresults emaward anofanira kuti ange achikurumidza kubuda, nekuti ndiwo anenge atokombaidiwa vanhu vapedza kuverenga. Tinongoti nonokei bedzi maresults amapresidential vote, asi emawards emakansela nemamembers of parliament hazvinyanyi kunetsa. nekuti zvinhu zviri kutokombelewa muconstituency na constituency register. Saka isusu sevanhu vazhinji vari kutotiwo havatombodi kuti Friday mugovera chaiva kana kuti muchishanu tisvike tisati taziva kuti president wenyika ndiani. Saka ndokuva bumbiro remutemo rinozvibvumidzawo nokuti rinoti kusati kwadarika mazuva mashanu tsarudzo ngainge yapedza kugara zvinhu dzakuzikama kuti president ndiani, MP ndiani, kansera ndiani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Yechino ichiziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30, iro rinova zuva resarudzo, Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo. Pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza6 o'clock uye manheru nenguva dza7 o'clock, tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa30 chikunguru kusvika musi wa7 nyamavhuvhu, tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Kunyange hazvo kuverengwa kwemavhoti kwatanga uye vanhu vakavhota murunyararo, mukuru wevaongorori vesarudzo veEuropean Union vaElmer Brok vanoti vakaona sekunge sarudzo dzemuZimbabwe dzange dzisina kurongeka. Vanoti mune dzimwe nzvimbo vanhu vainge vachitora nguva shoma kuti vavhote, asi kune dzimwe nzvimbozve vachinonoka zvakanyanya. Semuenzaniso, vamwe vanonzi vainge vachitora awa imwe chete kuvhota, asi vamwe vachitora maawa matanhatu. VaBrok vanoti pane vanhu zana vanofungirwa kuti ndeve bato riri kutonga reZANU-PF vakatakurwa nebhazi kunovhota kunzvimbo yavasingagare, vachiti uyu munongedzo wezvinogona kukanganisika pasarudzo. Asi Zeki inoti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Munyori mubazi rezvomutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vakaudza mutori wenhau weStudio 7 Blessing Zulu kuti vakavhota zvakanaka kumasvingo kunyange vakazoenda kuHarare kwainge kuita matambudziko.
Hongu, ini ndanovhotera pachikoro chinonzi Mangwana School chiri kwaChivi, ndichivhotera kandidheti yandinoda kuti itonge nyika yeZimbabwe. Ndakararira kumusha ndokubva ndamuka ndichienda pachikoro chapamusha kunovhota.
Asi kune vanhu vakawanda here vabuda kuenda kunovhota?
Vanhu vanga vachivhota zvakanaka, vabuda vese vatachitarisira. Hatina kuona matambudziko, vanhu vanga vachiuya nokuda kwekuti sistimu yedu yekuvhota yenguva ino yakanaka. Mavillage ari around the school ndo vanongovhota, vanenge vachitozivana, vachitonyarana, vototanga zvavaona kuti chembere dzavo dzavhota, vana vechidiki vozotevera, vakarongana murunyararo. Vhoti yenguva ino yanga ichidadi.
Asi sezvo muri munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF, pane zvimwe zvamanzwawo here zvemhingamupinyi kune dzimwe nzvimbo?
Ya, zvimhingamupinyi zvanga zvichiwanikwa pane pandiri kutomanya izvezvi kuadresa nyaya yavanhu vakaita malate registrations vari kushaya mazita avo muvoters roll. Saka tinoda kutoonana nevekuzeki tione kuti vanoigadzirisa sei nyaya yakadaro.
Munyori mubazi rezvomutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vari kukukwidza vakamirira bato reProgressive Democrats of Zimbabwe kumuzvezve muzvare Barbara Nyagomo, vanoti vakambosanganawo nematambudziko nezuro.
Mapolling agents edu amuka kuseni na6 vanga vatosvika, but vakanzi hakuna mazita enyu, they are not credited. So tanga tichitonetsana nezeki kusvika kuma half six because my presiding officers pama sessions as across mzezi wangu achingoti atina ma list atina ma list. So I had to phone a constituency election officer anovaye mukuru wemzezi constituency my magaya kuti kochi chiri kuitika. So she was saying kuti ah I problem diki diki iyo tinoigadzirisa. So ndavati aiwo you cannot say kuti it's a small problem at least kuda unwarranted stress because we went through the process to my election agents akaenda kuma workshops for 3 days and then they filled my forms my details avo my names my IDs and they were told kuti va accredit kwa list yapo. Then today this morning wondo kuti haipo, so I had to go as well to command center kwacho and apparently somebody was just sitting on the list. So it's across mzezi yese zvaitika ku ward 1 zvaitika ku ward 14 zvaitika ku ward 15 16 you know across the 9 wards that we have in mzezi.
Saka izvangoitika kubato renyu chete here kana kuti
zvaitika mapato ese zvanga anga ingori hiccup in the morning but vazvigadzirisa zvekuti at least by half 7 zvanzvagadzirika but inini ndazoenda command center ndine issue yekuti okay vanhu vanoshanda ma presiding officers neve zek they must tend them kuti vazive to solve common problems kuita troubleshooting. If somebody comes in akati I'm a polling agent here PDZ, they have a duty to verify to check ne command center yao rather than what they were doing kuti they send them away.
Asi vanhu vauya here kuzovhota vakawanda?
Vanhu, there's been a very good turnout.
Vatanga kupinda muraini nguva yekuti vavhote?
Vanhu, by something to six vanhu vanga vatomira pamacues. Ma polling stations edu akawanda, you know, mzezi is rural. Tine 64 polling stations. As compared to the one nearby, near town, Kadoma Central Town, ine 52. Yeah, pane basi.
Vari kukupidza vakamirira bato reProgressive Democrats of Zimbabwe kumuzveje muzvare Barbara Nyagomo vange vari parunare kumuzveje na Blessing Zulu West Studio 7. Vachipawo maonero avo munyori mukuru weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti vainge vavhotawo mangwanani uye vanofunga kuti bato ravo richakunda.
Ta vota kuinyanga north yo kwandaka register kuti vote ta votera wachamisa ta vota kuti dzosere masimba evanhu kuvanhu ta vota zvekuti vanhu vese vataona vavachivhota vachitaura kuti nyika yakunodzoka kwaari wayo.
Asi kuvhota kwanga kuri nyore here mamukira nguva?
Inda shika na 7 o'clock, asi ndavhota na 9 o'clock. Pati kwakuri nyore zvako.
Vanhu vabuda vakawanda here kunyangano dzoko?
Maonera ndaita vanhu vakubuda vakawandisa zvakanyanya. Vanga vari vazhinji vauya, dzimwe chemberi dzachitakurwa naMunyaradzi Monzora. Anova kanzera vamatoro vanga vachitakurawo vamwezve. Maisanyatwe vanova weZanu PF vakachitakurawo zvevamwe asi chiripo ngechekuti tanyatsa kuona vanhu vachibuda neuwandu.
Pane zvimwe zvichemo here zvamuri kunzwawo kubva kune dzimwe nzvimbo?
Tine zvichemo zvatinonzwa zvekuti ballot paper rakasiyana ne rinofanira kunga riripo hatanyatsa kuona kuti ndizvo zvino.
Munyori mukuru weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vange vari parunhare kunyanga. Vamwe vari kukupidza vakazvimirira kumagunje Dr. Godfrey Gandawa vaudzawo Blessing Zulu kuti vafara nemavhotero anga achitowa nevanhu.
Vanhu vanoratidza vari kubuda chaizvo mumapolling stations ose ndine vanhu vari kutenderera vachitarisa nemadhindidi varimo zviri kuratidza kuti zviri kufamba zvakanaka. Vanhu vedu vari kubuda vari kuvhota chaizvo.
Ivo vari kukumirirai havana matambudziko avari kusangana nawo here? Nekuti hanzwa kuti kune dzimwe nzvimbo vamwe vanga vachinzi mazita avo haapo.
Apo neapo pari kuwanikwawo vari kunzi mazita avo haapo asi vazhinji vacho zviri kuratidza kuti aiwa zviri kufamba zvakanaka mune nzvimbo dzatatenderera dzacho dzatenderekwa nevanhu vangu vari kufamba imomo.
Vanhu vabuda vakawanda here?
Vanoratidza kuti vabuda vakawanda chaizvo. Tinanga tine manambers anga takatora tichiziva kuti every polling station inofanira kunge iri nevanhu vangani. Saka so far tiri kuona zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuona tichikwana kuti zvinhu pane vanhu vakati pasara vakati. Saka zvinoratidza kuti vanhu vari kubuda zvokuratidza kuti election iyoyo vanhu vari kuifarira.
mune chivimbo here chekuti munokunda musarudzo iyi?
Hai, takatokunda kare, inongori formality chete. Ndosaka muchitoona kuti vanotivenga vanoda kutozama kutotitsikirira chazvo kuti tisawanikwe pa ground, nokuti kuwina takatowina kudhara zviri pachena, munhu wese unotozviona kuti zviri pachena sa drive what tractors.
Vamwe vari kukupidza vakazvimirira kumagunje Dr. Goodrich Gandawa vange vari parunhare kumagunje. Musakanganwa kuti nhau idzi mugona kudzionawo paFacebook page pedu. Iko zvino tindikuona kuti pane vanoda kusvika mazana maviri evanhu. Titumireiwo zvamunofunga tigotauravo kuti vamwe vanzwe pane pfungwa dzenyu. Kana kutipa phone number yenyu tigokufonderaiwo tigonzwa kuti pfungwa dzenyu dziri papi. Vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vanogara nokushanda muSouth Africa vanoti vanonzwa kurwadzikana zvikuru nekutadza kuenda kumusha kunovhota nepamusaka pezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Umwe akanga anyoresa kuitira kuti azovhota amai Penelope Kacheche vanoti vakatadza kuenda kunovhota kumusha nezuro nepamusana pekuti vakange vasina mari.
Tachine shungu chaizvo zvekuda kunovhota, asi baba vakandirambidza vakati handina mari yekuti ndiende kumusha nekuti vanosapota rimwe bato ndosapotawo rimwe, saka vakaona kuti maybe ndikaenda kuno vakandiendesa kumusha ndinganovhotera rimwe bato risiri ravo ivo ravanosapota. Saka ngondiri pano, asi shungu dzekuti ndekuti uri unovhota dzanga dziripo.
Muzvare Melody Chivunze vanobva kuChipinge asi vachishanda nekugara muSouth Africa vanoti vakatya kuenda kunovhota sezvo vaifunga kuti sarudzo idzi dzichaita mhirizhonga.
Miro yangu yanga iri kuti ndiendewo kundovhota kuZimbabwe, asi ndakakundikana nenhau yebasa ndakatoregister. Chimwe chananichi chikafu ndechekuti ndikaenda kundovhota kuZimbabwe kunogona kuita mheremhere pasarudzo mbiri dzadzichiitika idzidzi, ndogonozokundikana futi kudzoka. Saka ndisina kukwanisa kuenda kundovhota.
VaSamson Matimba avo vanobva kuChiweshe vanotiwo vakange vakatarisira kuti bato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa richavabatsira nemari yepambisa sekuvimbisa kwarakange ramboita. VaMatimba vanoti mari yavanowana ishoma zvikuru.
Handina kukwanisa kunovhota kumusha nenyaya yekuti ndinoshanda kusecurity company. Ndekusecurity company kwacho ndinohora musi wa7. Saka mabhazi akanga apromiswa nachavazotitora kuno kuhana kuuya. Ndakanga ndatokumbira off kubasa kuti ndirikuenda kumusha kunovhota, but hazvina kukwanisika kuitika izvozvo. Saka ndinokumbirawo vari kuvhota ikoko vazivepo kuvhotera, sekutaura kwakaita Bobo wedu akatitungamirira for 38 years vazivepo kuvhotera vachinje maitiro, toda kuvhoterwa naChamisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuMDCT kuti sei isina kuzadzikisa zvayakange yavimbisa nhengo dzayo. Mumwe mugari wekuSouth Africa vaRomeo Manunure vanoti vakange vanyoresa kundovhota sezvo vaida zvikuru kusarudza mutungamiriri wavanoda, asi vanoti vakakundikana nekuda kwekuti havana kunge vapiwa mukana wekundovhota kubva kubasa kwavo.
Nechimwewo chiri chakatika kuno kuSouth Africa sevamwe vagari muZimbabwe, takaita problem kuti takarege kuvhota but hatina zokwanisa kuti tiwine kuti mabasa tinoshanda hatina kupiwawo madays and 50 days kwase kuuya ikoko, uyezve nyaya dzemari dzekuti tikwanise kubhadhara transport yekuenda nekudzoka ikokoko takaona kuti mari dzacho dzee dziri shoma. Saka ndozvakaita tikundikane nekuti taone vamwe kuZimbabwe.
Vamwe vanoti vakakundikana kunovhota nepamusana pekuti havana magwaro ekufambisa. VaShepherd Maduna vanoti havana kuda kupedza nguva yavo mukunyoresa kuvhota nekuda kwekuti hapana zvinosandura sezvo hurumende iripo yakagara yakakunda kare.
Ini handina kana kutomboregister kwacho nekuti ndakaziva kuti zvakaorganizwa kudhara, region yakaorganizwa kudhara. Handingaweste mari yangu kubva kuno kuSouth Africa ndichienda kuZimbabwe 800 rand. Ndichiziva kuti mavoting akatorigwa kudhara. Munhu wandaida kuvhoterwa wacho ndiye ari kutorigwa. Saka ndezvemanga manga.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza vanoti vanhu vakawanda havana chivimbo nehurumende ZANU-PF chekuti ingaremeregedza zvido zvevanhu.
Maonero angu ndeyekuti vanhu vazhinji vanogara muSouth Africa vari zvizvarwa zveZimbabwe havana kuenda kuZimbabwe kunovhota nekuda kwezvikonzero zvakawanda wanda. Chikonzero chokutanga chandinoona ndechekuti vazhinji vari muSouth Africa vari maZimbabweans havana mabasa akanyatsotsarukana. Saka kumbosiya basa munhu achienda kuZimbabwe zvinoreva kuti anogona kurasikirwa nemuhoro waanga achifanira kuwana, uye iko kuenda kwacho kuZimbabwe inoita kuti arasikirwe nemari. Chechipiri chandinoona ndechekuti vana veZimbabwe havana kugutsikana kuti zvechokwadi chokwadi. Isarudzo dziri kuzoitika idzi dzine isarudzo dzichange dziri pajekerere. Vanongofunga kuti sezvanga zvichingoitika kare nakare vakabiridzirwa. Saka vanhu havasati vanyatsogutsikana kuti zveshuwa shuwa mafriend fair elections anogona kuitika kuZimbabwe. Saka varikangomira vachingoona kuti zveshuwa shuwa here zvinoitika. Pada maelections achazouya vanhu vaona kuti zveshuwa pane zviri kuitika ndo patingatozoona shanduko vanhu vakawanda vachiuyawo kuzovhota. Chekupedzisira chandingade kutaura ndechekuti vamwe vanhu havasi kunyatsofara nevanhu vari kukwikwidza. Vamwe ndovanoti pavaripo apa hapana vanonyatsovagutsa. Saka zvaitawo kuti vamwe vasaone chikonzero chakanyanya chekuti vaende vanovhota kuZimbabwe. Vamwewo havana kupuwa mukana nekumabasa kwavanoshanda. Ikonomi yeSouth Africa ichiri kushanda chaizvo. Saka kuti munhu awane nguva yekumbosiya basa achienda kunoita zvakaita sekuvhota, hongu nguva yacho inenge iripo, asi zvinogona kuita kuti basa risarire kumasure. Saka vamwe vangosarudzwa kuti ai regai tinongozoona zvinenge zvabuda musarudzo.
Zvichabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika zvinofanirwa kuziviswa mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Kuona vanhu vazhinji vakatitarisa paFacebook page pedu nepawebsite vachinyorawo zvavanofunga, vachinyorawo mameseji akawanda chose. Sindingangokuverengerai mashomanana atiri kutambira iko zvino. Dennis Madzimure unongoti ha, handisi kuziva kuti takashamadza Dennis chiapa kuda inyaya dzesarudzo idzodzo dzidzi kuti maresults acho asiri kukurumidza kuuya. Kare Jumpala anoti kunyepa kwako, zvino handisi kuziva kuti vamupala vari kurevana apa kuti ari kunyepa kuda vachatitaurira pava pamberi apa. Carlos Chimbi anoti ane maresults okuuzumba ndiani, uzumba how far. Ronald wo Nyamukapa unoti uzumba inotyisa. Asi Maxwell Meke kare anoti zano yakarohwa neover 2000 kuuzumba maramba pfungwe. Ndoda kukuyambira kuti maresults atinenge tichipanana panapa pasocial media munofanira kumangwarira, nokuti tinenge takamirira maresults anobva kuZEC. Ndio voga vane manumbers anobvumirwa atofanira kushandisa. Garnet Gumba anoda kuziva kuti kumbere kwakakamira sei. Ndinofunga kuti mumaawa mashomanene ari kuuya tinenge tava kuziva zvinhu zvakawanda. Saka pari zvinezvi munofanira kuita mumwe murefu zvishomanana, nokuti vari kuverenga zvinokurumidza kuuya kwamuri. Ndinoziva kuti vanhu vazhinji vakamirira. Isuwo panava pa tichaedzawodo patinogona napo kuti zvatinenge tawana tikameka shuwa kuti ndichokwadi, tinokutambidzai, tinokuzivisaiwo kuti chii chatinenge tanzwa. Murambe henyu muchinyora muchitumira nyangwe manhamba yenyu kuti katawana nguva tikokufonerai tigonzwawo kuti pfungwa dzenyu dziri papi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvakabuda musarudzo dzane zuro zvave kutanga kuziviswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo veEuropean Union vanoti vakaona sekunge sarudzo dzemuZimbabwe dzange dzisina kurongeka. Mumwe mudzimai ofenda nekubva ashaya ari muraini rokuvhotera kumaTebeleland. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.